zvazvinoreva apa ndezvokuti dambudziko tichiri naro chaizvo kwenguva yakareba, nokuti Harare handiyo yoga nzvimbo ine zvinhu zvinoita kuti korera ivepo. Zvekare rimwe dambudziko ratichiri naro ndiro remariri, rataurwa pano kuti mari yacho yasvika 29 million out of 64 million. Saka idambudziko guru zvikurusa ratiinaro ipapapa, ratinotarisira kuhurumende kuti dai zvaibvira. Ndo nguva dzino dzokuratidza kuti vanochema nevanhu, vanoshanda navanhu, vakate zvimwe zvinhu. Nyaya yemvura iyi nesiwa inenge yakapandura nyika yose, kwete Harare chete. Asi zviri kuitawo mabhizinesi zvinhu zvakanaka chaizvo.
Hurumende yati yakakwanisawo kuisa mari inosvika $15 million. Mungati ishoma here?
Amaonero angu ndoona sekuti ishoma sa mari yavaisa sehurumende, nokuti ndokwatakatarisa sekuhurumende kuti ngaibudise mari yakawanda. Chatinoitira kuti ishoma ndechekuti tinenge tichitarisavo mari yavanoshandisa ivo pane zvirongwa zvavo, zvingava zvemotikari dzamaedzi nezvimwe zvese zvatinoona pamwe, zvatinoti izvi zvingadero zvakati. Saka tingati 15 million yaita shoma.
Makambani ataurwawo kuti vakaisawo ruoko, mungati vanoita izvi nechido chekubatsira nyika here, kana kuti kutsvakawo dzvene kuhurumende yavamunangagwa?
Namazira ndinoita nyaya dzebhizinesi, mandakafunda bhizinesi yekuti makambani ari kuzviita nomwoyo wechokwadi. Zvekare vari kuzviitawo kuti vagozowanavo mafavors zvekare kuhurumende.
Munoonawo here paine mikana yekuti mari iyi ingambunyikidzwe yepoitwa zveuori nayo yotadza kubatsira vairi kutarisirwa kunzi ibatsire?
Sokutaura kwandakamboita vhiki rapera, nditaura ndiwo dambudziko guru radzikamidzi munyika dzakawanda dzosumukira madeveloping countries anosanganisira vana Zimbabwe, kuti zvinhu zvagara zvanga zvirimo kwenguva yakareba zvouori hwemari idzodzidzi.